manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 13, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaigara vachibvunzwa ivo kuti vanoda here kuti vaite mutungamiri wenyika kana vamugabe vachinge vabva muhofisi vamunangagwa vaigaro zvinamba asi ndo vatakazoona kuti vakubatana nemauto vachibvisa vamugabe.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasarambire panyanga. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitondiseka dzichiti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi.
Chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi opinda mumafinari America's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vanhu vose munyika kusanganisira vari mubato rezano PF, vemakereke, vemapato anopikisa, vakarwa hondo yerusununguko, vechidiki nevamwe kuti vabatane mukumira semusambangwena kuti bumbiro remutemo wenyika risavandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo muna 2028. Sangano iri raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti zvakakosha kuti veSADC neAfrican Union vakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze mutemo. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuramba vachidzokorora zvavo kuti vave kuda kuenda pamudyandigere kunyange hazvo vamwe mubato ravo rezano PF vari kuti ngavaenderere mberi nebasa. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura vari kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe mafiki mashoma adarika.
Ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Kambozvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinotevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndine mumwe wakarinyora. Ava mutavo makuwa navo muchiti kuda shefu vangazowedzera makore aabuda handiti. Ndine ndima yangu yandakaipiwa nevanhu vezivo kana yapera kuchaya muzvikora ndima dzavowo hazviwa. I'm in my second term and I already know the date racho handichabva pachigaro ndoti vanara mu 2028 ndoenda kumba kopindawo vamwe. So kana kuna vamwe vanokufunga vafunire kutibodo hazvisizvo zvinokwana baba.
Mashoko avaMnangagwa kubva kubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo akavabvunza kuti sei vasiri kuda kuti bumbiro rivandudzwe.
Tatiri kuitira isusu ndechekuti mugore ra2013 ruzhinji rweZimbabwe rwakanyora bumbiro idzva remutemo wenyika rikataura zvidozvaro kuti rinoda kuti anenge ari mutungamiri wenyika angoita matemu makotoro mairi chete anokwana kuita iwo 5 years dzekutanga ne 5 dzechipiri dzoita 10 ari mutungamiri. Mushure mezvo kuuya mumwe mutungamiri mutsva nekuti takaona munguva yavamugabe apo pataive nebumbiro remutemo wekerisina term of office, term limit. saka konferensi kunyika isike kavo sokapili nani nyaya yebudiriro uye kuzosvika vamugabe vachizobviswa pachigaro chisimba chemauto
asika takanzwa vamunangagwa vachiti havana chido chekuti varambe vari panyanga
vamunangagwa zvinhu zvinhu zvavanogara vachiramba nekuri kurangarira vari mutevedzeri wavamugabe vaigara vachibhuirwa ivo kuti vanoda here kuzoti vaite mutungamiri wenyika kana vamugabe vachinge vabva muhofisi vamunangagwa vaigaro zviramba asi ndo vatakazoona futi vaakubatana nemauto vachibvisa vamugabe saka nanhasi tinoziva kuti vamunangagwa munhu anoindiketa kuruboshwe otemera hake kurudyi
bato rezanup f riri kuti zviri kwariri kufuka kana kuwarira panyaya iyi sezvakataurwa navamutsvangwa nezuro kuti ndo richaona kuti po vandudzwa bumbiro remitemo here kana kuti kwete
nyaya yetutemu dziri mubumbiro remitemo renyika ringagonzizi rinosungwa kuzanup f kwete sei izvi mazimbabwenzi ose vana vese muzimbabwe panguva iyoyo vakanyora bumbiro remitemo idzva iri muna 2013 vachitaura kuti vanoda
mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vari parunhare nablessing zulu westudio 7 gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzimbabwe ambasada frederick shava vakazivisa nezuro kuti zimbabwe iri mushishi kutsvaga rutsigiro rwekuti isarudzwe kuve imwe yenyika nhatu dzemuafrica dzichange dziri nhengo dzeunited nations security council dzisina zvigaro zvefirapo pachaitwa sarudzo muna 2026 dzekomiti ichange iripo muna 2027 na 2028. Ambasada Shava vakaudza vatori venhau muHarare nezuro pavaive kumhemberero dzekuzvitonga kweamerica kuti zimbabwe yakatowana kare rutsigiro rwenyika dzose dziri mugungano resadic uye vakatosvitsa chido chavo chekukwikwidza kuafrican union iyo vakati yakavavimbisa rutsigiro rwayo pari zvino africa ine zvigaro zvitatu asi zvisiri zvenhengo dzizere izvo zvakaita kuti pasimudzwe kurudziro yekuti ivewo nhengo ine zvigaro zvefirapo zviviri mutungamiri werwanda wapaul kagame vari kukurudzirawo kuti kana africa yakazowana zvigaro izvi chimwe chete chitorwe neafrican union commission chimwe choita zvekuchinjanwa nenyika dzemuafrica zimbabwe yakambove nhengo yeun security council muna 1982 na 1993. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kusadic nekuafrican union kana chiri chokwadi kuti masangano aya ari kutsigira zimbabwe asi nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa padevry university muohio muno muamerica muzvinafundo eliot masocha vanoti chinhu chakanaka kuti zimbabwe iisewo zita rayo mugungano renguwani munguwani inenge iine mazita enyika dzichada chigaro muun security council
ringangova danho rakanaka kuti zimbabwe ikwikwidze padanho iroro nokuti nyangwe ichiziva zvayo kuti pamwe haisi kuzohwina kana kuti iri kuzohwina kana kuti nyangwe ichiziva kuti ino rutsigiro kana kuti haina rutsigiro zvinhu zvakanakira kuti inzira yekuzvipambadza pasi rose kuitira kuti kana kuina vashanyi vanozozivavo nokuzoshanyira kuzimbabwe vanozoshanyiravo ikoko asi chimwe zvekare chinoitika ndechokuti nenyaya dzekodzero dzavanhu dziri kuzimbabwe tozoita nyaya dzeutongi hunenge huchingonzi apa hwakati apa hwakati kwozoita mabatirwo anoitwa hupfumi zvichange zviri zvimwe zvinhu zvinogona kuti zimbabwe iongororwe zvekare zvainenge pamwe isinga zofari nazvo asi kuzvinika pamberi pepasi rose vachida chigaro icho chichi chomusecurity council zvinhu zvakanaka kuti zimbabwe isvikewe ikoko
tiri kunzwa vashava vachitaura kuti vatowana rutsigiro kubva kuafrican union pamwe nedunhu resadic zvinoita here kuti african union iti iri kutsigira nyika imwe chete iyo Afrika ine nyika dzakawanda dzichange dzichizodawo kukwidza chigaro ichocho.
Ndopano neta kuti tizive kuti zvinotaurwa naminister Frederick Shava ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi, nokuti sangano reSADC nesangano reAfrican Union vane miromo yavo yokunge dai varivo vazvitaurira, saka hatingabvumirani pari zvino.
Asi yo Afrika munoona here iine chainozoburitsa kana kuti ichikwanisa kuti inge ichinzwikwa?
Apa ndingatsigira vakagame vanoda kuti ivo chimwe chigaro chomusecurity council chinge chakabatwa neAfrican Union somubatanidzo wenyika dzose dzomuAfrica, kuitira kuti izwi reAfrica rinonzwikwa pamusoro pokuti pondogara nyika dzakaita sana Zimbabwe. Kunzwikwa kwacho kunozondotinetsei kumberi uko.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu, Lenmore Jonasi, akapinda mufinari yemakwikwi eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19. Lenmore akakunda vanhu nezvikwata zvipfumbamwe zvasara, anopiwa miriyoni imwe chete yemadhora nemukana wekuenda kunoita mitambo kuLas Vegas. Mafinari yemakwikwi aya ariko musi wa 17 uye zvinobuda mukuvhota zvichaziviswa musi wa 24. Lenmore akamboita hurukuro naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 nezvekutanga kwaakaita zvemitambo.
Comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare paBooker Fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei neyamanesha mwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonya sondikurudzira chaiyo kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Lenmore Jonasi achitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7. Mukuziya nezvekubudirira kwaLenmore, Marvelous aitawo hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu chiri muno muAmerica, Alfred Kainga.
Kunzwa kufara zvisingaiti nemukana wadai, tiri kunyatsonzwa kufara. Takaitaura nyaya iyi kubva paakatanga kupinda, kutanga-tanga vanhu vasati vatomboziva kuti ndo zvaari kuronga. Ndikamukurudzira kuti chinhu chakanaka chawaita, chinhu chichatisumudzira isusu senyika, kuti nyika yese ikwanise kuzivawo kuti isusu vanobva kuZimbabwe tinokwanisa kutomiramirawo navo vanoita zvemitambo yekusekesa vanhu.
Takaona zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvanga zviri kushandisa maWhatsApp group mamwe maplatform kuti vawanikwe ivo vachivhotera Lenmore Jonasi. Mungati zvakabatsira here izvi kana kuti akawanawo mamwe mavhoti kubva kumaAmericans?
Aiwa mavhoti akawanda kubva kuvana veZimbabwe, but handidi kutaura ndichinyepa kuti maAmericans havana kuvhota. Vakamuvhotera, vakamufarira, saka ndinovimba kuti vacharamba vachimuvhotera even pafinal yaakupinda iyoyo kuti ahwine chinhu ichi, ahwine mukombo uyoyo neruvimbo chairo kuti anogona kukunda all the way.
Semumwe anoitawo zvemitambo izvi, zvakaoma sei kuita zvemitambo pamberi pezvizvarwa zvemuAmerica?
Unofanira kutoita basa, nekuti chamunoona ndechekuti isusu tinobva kuZimbabwe, takakura tichitaura rudzi rwakasiyana nevamwe. Takakura hedu tichidzidza chirungu, asi pamacultures anogona kusiyana. Saka chinhu chaunofanira kumbopinda wombodzidza, womboziva mafambiro evanhu vemuno muAmerica, wonzwisisa kuti chinovasekesa chii. Kana wazonyatsochibata manje, vakakufarira, chavakanakira ndechekuti vakakufarira vanokusimudzira basa rako. So ndo zvandaonawo kuti pana Lenmore aisa basa rake mukati, varifarira saka vamukurudzira. Saka chinhu chinongoita kuti vamwewo vaivairikarejeke vanenge vari kumashure vachizviona kuti ndo zvatiri kuita zvinogona kubuda zvichitipa upenyu hwakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, achitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vakagamba munyaya dzekurwisa utongo hweudzvanyiriri hweapartheid uye vakambova gurukotaro zvemari nemamwe mapazi muhurumende yeSouth Africa vaPravin Gordhan vashaya vangava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Vashaya mangwanani vari muchipatara mhuri yavo ichiti vanga vaine chirwere chegomarara. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vari kusangana nhasi kuti vazive chikumbiro chemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky chekuti vavape mvumo yekushandisa zvombo zvemuchadenga zvavainazvo kurwisa mukatikati meRussia. Asi mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kuyambira kuti kupa Ukraine mvumo yekuita izvi kuchabva kuti Russia irwisane neNATO. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Mubvunzo unoti chii chakanyanya kuoma kudarika kuenda muhopoteri munyika isi yako? Uko upenyu wemunhu unofanirwa kutanga zvakare munyika yasina kujaira. Minduro inoti kushungurudzwa nekuiswa muusungwa munyika yake. Vasungwa vezvematongerwo enyika zana nemakumi matatu nevashanu vaive muusungwa muNicaragua vakazoregererwa vachiendeswa kuGuatemala musi wa 5 Gunyana, pari zvino vave kuziva chokwadi chemativi ose. America yakakwanisa kuita kuti vanhu ava vabude mujeri senzira yekubatsira, uye mutungamiri weGuatemala vaBernardo Arevalo vakabvuma kuvatambira. Vaimbo vevasungwa ava vari kupiwa mukana wekunyorera nzira dziri pamutemo dzekuvaka zvakare upenyu hwavo vari muAmerica kana dzimwe nyika. Pamusangano nevatori venhau muGuatemala, mutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere vaEric Jacobstein vakati zvakanga zvisingatambiriki chiri chinhu chainzwisa tsitsi kukwazisa vanhu ava panhandare yendege apo vaitora nhano dzekutanga zvakare upenyu hwavo nerusununguko. Vakati vaimbo vevasungwa ava vakave nenguva yakaomarara kwazvo muNicaragua nekuti vakaburuka mundege vachiti Mwari komborerai Guatemala. Pakati pevasungwa vakaregererwa pane vanhu gumi nevatatu vanodyidzana nesangano rechitendero reMountain Gateway riri kuTexas, uyewo vanorwira kodzero dzevanhu vechitendero cheCatholic, vadzidzi nevatori venhau. Vamwe vezvikwata zvevasungwa vezvematongerwo enyika vakaendeswa muupoteri nehurumende yaOtega Murillo mumwedzi ichangodarika. Chikwata chekutanga chaive nevapanduki mazana maviri nemakumi maviri nevaviri vakaregererwa vachienda kuAmerica muna kukadzi 2023, vese zvavo vakatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa. Munandira 2024, hurumende yeudzvanyiriri yakaregerera Bishop Rolando Jose Alvarez vekereke yeCatholic vanoremekedza kuru pamwe nenhengo gumi neshanu dzekereke yavo vakapirwa kuVatican. Kubva muna 2018 pakaratidzira vanhu nyika yose vachipikisa utongo hwemakore gumi nerimwe hwemutungamiri wenyika Daniel Ortega, hurumende yakashandisa chisimba kuzvinyirira nekuedza kunyaradza vanoishoropodza. Udzvanyiriri ihwohwo hauna kumira. Magwaro maviri aburiswa gore rino, rimwe nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muNicaragua, nerimwe rakaburiswa neUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, anoburitsa pachena kuenderera mberi kwekusungwa zvisina shumo, kusabatwa zvakanaka kwevasungwa nekutyisidzirwa kwezve vematongerwo enyika vanopikisa. Mugwaro ravakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vanokurudzira kuburiswa muusungwa nekuchimbidza kwevasungwa vose vezvematongerwo enyika nevasungwa vepfungwa muNicaragua pasina zviga zvinotarwa. Vakati vanhu vemuNicaragua vanoda uye vane kodzero yeutongo hwejekerere, vese vachiwana kodzero dzavo nerusununguko rwavo rwavanopiwa nebumbiro remitemo zvisina kutya kuti vanosungwa kana kushungurudzwa. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Yave nguwe nyuwa tereri, ye kushitaura moga za muno funga.
Pa Studio 7, pa Studio 7, mamkase shenyuwa shamarari wose we Studio 7. Inepungwa za angu chetendezo kungoti, vashamarari we Studio 7, musa sefa ma audios, Edward no tumira. Kuti mu gone kuplaya ma audios, amunenge mchifarira imi. Nukuti tuwa shamisika shukuruti, umwe munhu anogona kudzokoroga zuva nezuva kana kuti rutatu rufo pasvondo
pane penyuro pakadi apo varume kuda kuti timbodzidzisana panyaya yekuti kwanzi kuvhota kana kuti kudi ngatisashore vamwe tichiti vanzi vanonzi vakavhotera pasina saka ndosaka vachipiwa mapfunde kuti vadye chino chino nyaya yekuvhota hapana asingatozivi mapfunde akaridhiwa plus hakuna asingazivi kuti kwaiva nechiya chinonzi fazi chiyachi saka ngatisashore vanhu tichiti vari kupiwa mapfunde chino chino nyaya iri kwandiye kuti ngotichitongo simbatiza semazimbabwe kuti namwe akatiwira iyi ndeye kuchesa waizi
ndinoti kutenda kutenda kune mi watariri we Voice of America zvinoranda uya nharo nhasi ndati aiwazve sambuko remazimbabwe zvandiri munyika yezimbabwe ini ndoga ndimire ndini zvangu muyera mhofu zvinomochindisvitsirawozve mashoko kune chizukuru chenyika hicho chine misodzi inochemwa newakawanda anodudzwa chamisa uyu kuti aiwazve taakusvika pamharadzano zvino ndaita chiti zvino ndingamuone sei tikurukure murandarume uyu
eya makadii pastudio 7 ndeitwora tindamahachi ndotaandiri mupretoria raichingokumbira uchisewana wezimbabwe kudai president wedu amunangagwa warega kubvisa us kuti us harichashandi muzimbabwe zvino tikanganisa kazhinji tichida kutumira vabereki wedu chikafu tinongovatumira ari maus onga vamunhu ari kunyika kupi kana kupi anongotumira ari maus zvino vakabvisa maus vanenge vatiurayira nyika ipapo zvinenge zvakanganisa zvinhu zvakawanda kwazvo
maswera sei maswera sei muzimbabwe maswera sei inini ndiri kusouth africa kuno haisisi tiri kukumbira kuti hai munangagwa ngaabude ngaabude isusu toda kudzoka kumusha kuno kuri kuoma ngaabude munangagwa ngaatsike pachigaro kuno mapasipoti ari kutidhurisira ari kuti 5000 tinoiwana kupi 5000 yacho isusu tisingashandi toshandira makula mari yacho ishoma tiri kunetweka isusu South Africa kuno toda kuzimbabwe kwedu hatichadi nezvekuno ngaabude munangagwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika. Moka ndiye akakunda kumakwikwi e2024 Harare Cup Clash akaitwa kuCity Sports Center svondo rapera muchikwata chehip hop. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Oi, Eva. Morgan and Tiara Blacks.
Mazita nyoya mnatora hupi wako manaya Moka Makanika Hanzi uri kupisa ka, zviri kufamba sei?
Ah, kungoti kana zvinzi uri kupisa, iwe wako wacho unoona kuti zviri kupisa, hauzvioni kuti uri kupisa here. But mafans ndo vanenge vachingosimbisa kuti hanzi uri kupisa. But I believe kuti ndiri kupisa zvishuwa kuzi. Ndosanganawo nevanhu zvese vachindiudza kuti ndiri kupisa.
Vari kuitambira sei vatsigiri vako muzvimana?
Ya, vanhu vari kunakirwa nayo music. Vanhu vari kutambira music yenyu. Vakawanda vari kuti ramba wakadzvanya. So ndozvimwe zvezvinhu zviri kuzoita kuti believe kuti vanhu vari kuitambira zvakanaka music ende vanhu vari kuti music iripo.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges manje atinosangana nawo muindustry ndekuti kuno kuZimbabwe masponsors abatike zvekumari. Sponsors hawaniki hawani management kana ikashaya mari inogaita management isina basa maona. So ndomamwe machallenges atinawo. Izvozvi tine chingoshingirira kuti sometimes woka mari kaunenge wamborooma weki kako unenge wamboshanda wakubasa ndokaunenge wakutorawo kuendesa kustudio chichiya ofisi ndokushanda kwacho ndokukura kwacho.
Vanoda kukubata, vari kuda kutsvaga mimanzi yako, vasati vakuziva, vanokuwana kupi?
Ya, vanoda kutibata, vano pa Facebook page, wakati Moka Makanika wakaenda pa Facebook page. Ya, unu, pane numbers story ipo ipapo, unu numbers za vanotibata ipapo, numbers nt ipo ipapo. Tumukumiza tabatika.
Mune mashoko era unoda kusira vatsigiri vako?
Ya, mashoko vatsigiri edu ndekuti toda kuvatenda zvekutanga toda kuvatenda. Keep on supporting, God bless you. Mwari ngavakomborere vanhu vavo because ndivo vanhu vacho vanoita kuti
it was a Friday Tombo Kanda Kanzisa Moka Makanika.
Kambo kanonzi final song kubva kuna Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika anga achita hurukuro na Ivan Zininga wa Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitara nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 031. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya ndinodzokorora. Nhasi tiri kuita hurukuro tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti zvinhu zviri kufamba sei mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Sezungwe edu ya pera rega itumbotara samsore na uza kare. Sangano Crisis in Zimbabwe Coalition runoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarambire pachigaro. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.